Mangwanana akanaka vateereri, tunosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechipiri, chikunguru 3, 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reMDCT inotungamirwa namutsvari Tokozani Kupe rinoti rave kukwira kumatare edzimhosva kuti ripiwe iro mari inoita $1.8 million yakabva kuhurumende inopiwa kumapato ezvematongerwo enyika ane nhengo muparamende.
Isu MDCT chaiyo iri pamutemo iri kutungamirirwa namutsvari Dr. Tokozani Kupe taakuda twedu totanga nemari dzedu dzavakatora zvechitsotsi zvechikiribidi $1.8 million.
Muzinda weAmerica muZimbabwe unotenda kuti ichokwadi kuti USAID yenge yacheka ukama nemamwe masangano akazvimirira nenyaya yekusafambisa zvakanaka mari dzerubatsiro dzaipiwa kumasangano aya. Tichakupaiwo zvakabuda kumitambo yeFIFA World Cup yakatambwa nezuro kuRussia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa rinonzi nemuvhuro nezuro rakati dare repamusoro ribvise panyaya dzinofanirwa kunzwikwa nechimbi-chimbi nyaya yekurwira zita rebato yarakanga rakwidza kudare iri. Bato reMDC inotungamirwa navaChamisa riri kunetsana nebato reMDCT inotungamirwa namutsvari Tokozani Kupe vachirwira kuti ndiana anofanirwa kushandisa zita rekuti MDCT. Zvichitevera kutururwa kwenyaya iyi kudare bato ramutsvari Kupe rinonzi rakabva raudzawo magweta aro kuti akwire kumatare edzimhosva achida kuti iro bato reMDC yamutsvari Kupe ripiwe iro mari inoita miriyoni imwe chete nemazana masere ezviuru zvemadhora yakabva kuhurumende ichipiwa kubato reMDCT pasi peurongwa hwekupa mari kumapato ezvematongerwo enyika ane nhengo muparamende. Mari iyi inonzi yakapiwa kubato reMDCT risati ratsemuka asi yakazoshandiswa neMDCT inotungamirwa navaChamisa. Mutevedzeri wemutungamiri weMDCT inotungamirwa namutsvari Kupe Vaobet Gutu vanoti sebato vanoda kuti mari iyi ipiwe kubato ravo sezvo riri iro riri pamutemo. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi reMDCT yavaChamisa panyaya iyi tisati taenda pamhepo. Tanonoka wandi weStudio 7 abata vaGutu kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Nyaya iripo ndeyekuti Comrade Wande, ndofunga munoziva zvaitika kuti vamwe vedu abiye vedu vakundikana kudare guru reHigh Court before Justice Dube. Ndikangoti muchirungu anoti ivo vanzi vaita throw in the towel. Vasarenda vakati aya vatazvikoniwa, ndokubva vakumbira kuti toda kubisa nyaya yedu kubva paroll. Zvichireva kuti zvakangofanana nokuti vati taakumbowithdrawa nyaya yedu kuti ibve paHigh Court roll, nokuti ndofunga kuda ndoona sokuti vanhu vaudzwawo mazano negweta ravo kuti apapa hamuna nyaya, muri kungozvitambudza henyu. Saka vakoniwa, vasarenda.
Saka imimi
vawa.
Saka imimi munoda kuita sei nazvo?
Tinoti zvabuda pachena kakuti zvavadonha kudaro, zvavakoromoka kudaro, vachivondomoka kudaro, zvataridza izvo kuti vabvuma kuti vangade vasina kumboita zvavakaita izvozvo zvomuniyaniya zvokuda kutiendesa kumatare edzimhosva vachiziva kuti havana pokumira napo pamutemo.
Izvi ndizvo zvega here zvamuri kuendera kumatare edzimhosva?
Isuse ndisu MDCT chaiyo iri pamutemo iri kutungamirirwa namutsvari Dr. Tokozani Kupe taakuda twedu totanga nemari dzedu dzavakatora zvechitsotsi zvechikiribidi 1.8 million iyo yavakapiwa vachiita chikoronyera unhubu tichiziva unhubu hwacho rwakahuita sei vachishandisa mumwe angariri director kuministry of finance wakatova akadzingwa basa saka taakuti zvino taakuda mari yedu isu tatoziisa magweta edu achitungamirirwa na muzvinafundo lakumao madhuku kuti vachitora matanho pamutemo kuti mari yedu iyo taakuida hatimiriri ipapo tichati maassets edu ose kubva kumabuilding dzimotikari chii taakuzvida sezvo ivo vane batiro ravo kana kuti hamina vanozviti ndc alliance here or what whatever they call themselves isu taakuti moita zvokumba kwenyu ikweyo isu ndisu tiri pamutemo taakuda zvedu
panguva yakabudiswa mari idzi panga pano mutauro here wokuti mukuru kana kuti bato chairo chairo remdct nderipi
pasina mutauro vetreasury department vakanga vatoti isu mari idzi ticharamba takadzibata kusvika mapedzerana kumatare kana kuti tichangoti tokamurana pakati vamwe hafu yavo vamwe hafu yavo zvino vamwe veda vabiye veda vane kuita chikuruku chavajaira ndokushandisa chikuruku chiya unhubu huya ndokushandisa uyo anga ari director kuiyo bazi rezvemari ministry of finance ndiye akazovabudisira mari saka patova nechikuruku chakaitwa ipapo ndosaka director uyo akadzingwa basa saka taakuti jamaka ndikachamuka chitipai zvedu give Caesar what belongs to Caesar zvitori pachena kuti nyaya yacho tineihwina tichava tinha semombe kusvika tawana mari dzedu
director uyu akadzingwa basa ndiani uye ndiyo nyaya yakadzingirwa here iyi
ndiyo nyaya yakadzingirwa handingada hangu kutaura doma zita rake pano pane penyuro yavanhu asi iye kana akateerera unozviziva unyanya rwaakaita kana tazosvika kumatare kana vada kukwikwidza vakaita vutununu udofo hwokuda kukwikwidza nyaya yedu ndo pachazobuda mazita adirekta wacho totomudana kuti auye ape umbowo kumatare
avanga vari mutevedzeri wemutungamiri wemdct vaobet gutu vari parunare muharare natanonoka wande westudio 7 mutauriri wemuzinda weamerica muzimbabwe vadavid maguire vakatenda kuvatori venhau veafp kuti ichokwadi kuti bazi reunited states agents for international development kana kuti usaid rainge racheka ukama nemasangano akaita sezim rights election resource center necounseling services unit nenyaya yekusafambisa mari dzavaipiwa neboka iri zvakanaka vamagwaya vanoti vanopota vachiongorora mashandiro emari dzavanopa kumasangano akazvimirira padande mutande retwitter usaid yakati yainge yawana mashoko ekuti mari haina kufambiswa zvakanaka zvinonzi pave nenguva masangano matatu aya achiongororwa mashandisiro aaiita mari zimbabwe inopiwa mari inosvika mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu emadhora kana kuti $250 million neusaid vamwe vanoona nezvematongerwo enyika vanoti vakuru vemasangano aya vanofanira kusiya basa kuti masangano aya aenderere mberi zvakanaka asi mukuru wezim rights vaok machisa vanoti vachaenderera mberi nebasa ravo sachigaro webhodhi reelection resource center uye vari gweta vatrust mahanda vanotivo vanyorera tsamba kuusaid kuti vanzwisise kuti sei vanyimwa mari asi vati pari zvino havaoni mukuru weerc vatawanda chimhini vachimiswa basa mukuziya nezvenyaya iyi blessing zulu westudio 7 aita hurukuro navamahanda
pane tsamba yakanyorwa nekuusaid ichiuya kuerc kunova organization yandiri chairman webhodhi racho vakanyora vachiti pane yevanoti non-compliance kana kusateedzwa kwezvimwe zvinhu zviri muagreement yavo yerubatsiro, asi havana kutsanangura kuti kusateedzera zviga ndokuti chii, nekuti hatina kupiwa humbo kana ushapupu kana kunyatsodomerwa kuti semakaita ndechichi chinopesana neurongwa huripo kana kuti makaita izvi nezvizvi. Saka hatizivi kana kuzwisisa kuti chii chatinonzi takaita.
Asi maedza here kuti mutaure navo kuti munzwisise kuti chii chiri kuitika?
Homo, takanyora rugwaro kana kuti tsamba yakanyorwa nadirector. Isuwo zvakare takanyorawo zvakare imwe tsamba iri kuenda kuti tinzwisise kuti zvakafamba sei uye chii chakaitika kusangano ratinotungamira isu, nekuti hatina humbo hwatinahwo seboka rinotarisa kana kuti seboard riri pamusoro peERC.
Asika pane nyaya dzanga dzichimbofamba-famba vamaanda kuti vanhu vanga vasiri kushandisa mari zvakanaka, vamwe vachitenga dzimba nezvimwe zvakadaro-daro nemari dzanga dzichifanira kuita mamwe mabasa ekubatsira ruzhinji rweZimbabwe. Imi sebhodhi hamuna kumbonzwa here nyaya idzi uye makamboferefetawo here?
Isu sebhodhi takambonzwa, kwete kuti mero nesangano redu chete, asi kuti takambonzwa kune vamwe. Asi isu sebhodhi takatogara pasi tikaferefeta, tikasawana umboo hweguhwa ranga richifamba. Saka pari zvino hatina umboo, saka tikutotove kuUSAID kana vaine umboo wacho ngavatipewo tione kuogorora. Asi seuziva kwedu sangano reERC raiauditwa kana kuongororwa bhuku waro pano nepapo panguva dzose, uye maaudit reports aibuda ese anga akachena, aiitwa nevanotiongorora maaudit firms edu gore negore, pamwe chete zvakare nemamwe anonzi mareview aiitwa nemapartners edu. Zvese izvi zvaibuda pakachenwa, zvokuti handizivi kuti zvabva nepi.
Mungarambe muchishanda here nevakuru veERC vacho kana musasakwanise kupuhwa mari, kana kuti munenge makuda kuti mupinze vamwe vatsva? Zviri kufamba sei?
Zviri pote zvokuti kana usingazive kuti waunoshanda naye mhosva yake ndeipi, haugoni kungomuti iwe nekuti wanongedzwa kuti uri muroyi, wozozi watove muroyi pasina hakata dzakandwa. Saka tiri kuti isusu USAID gaitibatsirewo kuti pahumbowo waiinawo isu watisina kutione kutora matanho, nekuti hautori matanho pasina uchakubvu huripo.
Saka pane vamwe vari kubatsirai nemari here kana kuti USAID, uye muri kukwanisa kuenderera mberi here nemamwe mabasa enyu?
Isusu seERC tine mabasa atinoita akawanda ekutsvaga nawo rubatsiro, uye vamwewo mubhodhi macho nevakadaro vanhu vanogona kuitawo rubatsiro pano neapo nekutoita mabasa eERC pasina mari kana mubhadharo. Sekuuya kana kumabhodhi meetings kana pachida kuitwa bhodhi meetings, sekuenda kumatare kana pachida kuedzwa, patori nemagweta ati mubhodhi nezvimwe zvakadaro. Saka tisharamba tichingotaurawo neUSAID kuti varambe vachititsigira sekuti mukana iwoyo uripo, nekuti vatiwo hapana umbo wati vanahwo kunze kwekuti vachazotipa ripoti yacho kwekupedzisira. Saka mukana wekuengeja nawo uchingoripo nanhasi, nekuti hapana umbo wati vahwo.
Sachigaro veBoard Election Resource Center vaTrust Maanda vari parunare kwaMutare naBlessing Zulu weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America. Mutevedzeri vameya weguta recheGutu vaEdward Dzeka vanoti vakapambwa nevavanofungidzira kuti masoja nevamwe vanhu vatatu apo vaibva kukadoma vachienda kucheGutu neZuro Maneru. Mutoro wedu enawo Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wameya weguta recheGutu vaEdward Dzeka vanoti vakapambwa nevanofungidzirwa kuti masoja nevamwe vanhu vatatu apo vaibva kukadoma vachienda kucheGutu neZuro Maneru. VaDzeka vanoti vakakwira motokari yainge iine musoja avo vakavabvunza kuti sei vachitsigira bato ravaNelson Chamisa, vakaratidza kuti havana kugutsikana nemhinduro yavo. Vanoti vanhu ava vakaramba kuvaburutsa mucheGutu vakatanga kuvarova nezvibhakera nemamba.
Ndakakwira mota ndichibva kukadoma ndakapfeka rupawa rweMDC Alliance. Ndakabva ndatanga kutyisidzirwa vachibvunza kuti sei ndichifarira bato ravachamisa ndichisiyana navamunangagwa neZANU-PF. Ndakavapindura kuti mamiriro akaita nyika nekushayika kwemabasa havana kufara nemhinduro yandakavapa. Mumota maiye nevanhu vatatu, mumwe wacho aiva akapfeka hembe dzechisoja. Pandakasvika mucheGutu ndava kuda kuti ndiburuke, vakabva varamba kutiburutsa. Mutyaira akaramba achityaira mota, vaindorova nezvibhakera nemambama.
Vanotiwo mumwe weavanoti mauto aya akatanga kuvabata nhengo dzechirume.
Vanga akandisa pakati pavo, vakazomira neni makiromita anoita 15 vakaramba vachindoshungurudza zvema awa anoita maviri. Aiva akapfeka hembe dzechisoja aindibata nhengo dzangu achiti uchatiudza mashoko amunotumirwa kubato kwenyu.
Vanoti vakaitwa nhapwa kwemaawa maviri ndokusiyiwa vakandwa mumugwagwa umo vakazonhongwa nemumwe munhu aipfuura zvake. Vadzeka vanoti vaenda kunomhanyara kumapurisa emuchegutu uye vakanorapwa kuchipatara.
Ndazoenda kumapurisa ndikanomhanyara nyaya yangu kupolisi, ndikapiwa RRB nhamba inoti 3528405. Ndikazopiwa nemedical report kuti ndirapiwe marwadzo andiri kunzwa.
Mutauriri weMDCT mudunhu reMarshall and West vaBlessing Mandava vashoropodza zvikuru chiitiko ichi vachiti zvinoratidza kuti hurumende iripo ndeyechiuto uye chibvumirano chakanyoreranwa pasi chekuve nesarudzo isina mhirizhonga achishande. Hatina kukwanisa kunzwa kudivi remapurisa sezvo mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vanga vasiri kudavira nhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chiguriwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Mubatanidzwa wePeople's Rainbow Coalition unotungamirwa nevaimbo wemutevedzeri wemutungamiri wenyika Amai Joyce Mujuru uri kupomera bato reZANU PF mhosva yekurova pamwe nekukuvadza zvakaipisisa nhengo dzavo kuHarare East. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vari kukwikwidza musarudzo dzeparamende vakamirira mubatanidzwa wePeople's Rainbow Coalition kana kuti PRC muHarare East vaitai munyoro. Vanoti nhengo nhatu dzebato ravo reNational People's Party, iro rinotungamirirwa naMai Joyce Mujuru, rinove zvakare muPRC, dzakakuvara zvakaipisisa mushure mekurohwa nevari kufungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF.
Iye zvino kune vakomana vatatu vakarohwa nevatsigiri veZANU PF vanozivikanwa panzvimbo yemashops eTafara, kuTafara. Vakarohwa nekuti vanga vakapfeka hembe dzebhora dzakanyorwa kunzi itai munyoro. Izvozvo zvakaita kuti varohwe vachinzi havafaniri kunge vari padhuze nebhawa iroro ravaida kuonawo nhabvu nevamwe. Vakarohwa vakarohwa nemabhodhoro, vakarohwa netsvimbo dzebaseball. Kutaura kwatiri kuita, vakomana ava vatobva kunomhanyara kumapurisa vakazoenda zvavo kuchipatara uko kwavari kuongororwa nana chiremba, asi vari kutarisirwa kuti vatomwacha achatopinda mutheatre kuti abviswe mabhodhoro akasara mugumbo rake. Saka zviri kutishungurudza zvikuru. RRB nhamba yenyaya yacho iri kumabhuku police station inoti 365156. Zvinongotishungurudza kuti aiwa ZANU PF simba rayo rakawandira pamuromo sepinjisi. Ishiri ine muriro wayo haiuregedze zveviolence zvemhirizhonga ndo zvinoreva kuti ZANU PF. KaZANU PF kayaka kaunhu kavo akapere.
Asi vari kukwikwidza vakamirira ZANU PF musarudzo dzeparamende kuHarare East vaTerence Mukupe vanoti havana chavanoziva nezvekurohwa kwevanhu ava. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachiwanzotaura vakarerekera kudivi reZANU PF vatafadzwa mugwadi, vanoti bato ravo haritsigiri nyaya dzemhirizhonga.
kuzikanwa zvose kuti mapato makuru zvematongerwa enyika akatungamirirwa nomutungamiriri wenyika inova candidate yeZANU PF Comrade Emmerson Mnangagwa. Vakasaina peace pledge kunzvimbo yeHICC vachitaura ivo kuti my elections or sarudzo muno munyika dzinofanira kuva free and fair and peaceful, tisaite zvemiri zvo. Saka hazvinei nekuti wazviita ndiani kana zvakadii, kana paine vanhu vakarohwa kumaguharare East, ZANU PF haizvitenderi izvozvo. Asi mashoko ari kubuda ekunda mai mujuro wekuti vanhu veZANU PF akashata, nokuti vanhu kana vachiita chinhu chii chakasaka kuti vazive kuti vanhu ava ndeve ZANU PF, zvagara zvinozikanwa kuti vanhu vari kuziva kuti vava kunodyiwa maelections avamunangagwa vakutsvaka nzira yekukanda zvipanera nezvimhinga mupenyu musarudzo idzi kuti vawane kuzotsvaka kuti kana vadyiwa votsvaka pokupomera. Asi hazvina kunaka.
Kurohwa kwenhengo dzePRC idzi kunouyawo paine mashoko ekuti mumwe kanzura weMDCT inotungamirirwa navanelson Chamisa akapambwa nevari kufungidzirwa kuti vasori pamwe nevari muchiuto vaiva vakapakatira zvombo kuchegutu vakasiya varohwa zvakaipisisa vakandwa parutivi pemugwagwa. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vaVivid Gwede vanoti kutekeshera kwave kuita nyaya dzemhirizhonga munyika kwave kusvibisa chimiro chesarudzo idzi dzinonzi nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa dzinofanira kuitwa murunyararo uye zviri pachena.
Zvinhu zvisina hunhu isu vana veZimbabwe ngatimboonei kuti chakatikoshera chiiko. Ingave dzingave nyaya dzematongerwo enyika here dzinoita kuti tive tichirovana, kana kuti matongerwo enyika ngaave anotove iyo chinhu chakanaka, chitiko chakanaka, sarudzo chive chitiko chakanaka chinoumba nyika, chinoita kuti kana tapedza kutsarudza vatungamiri vatinoda togarisana pamwe tichinzwisana sevana veZimbabwe. Zvino kana taakuona zvinhu zvakaita seizvozvi zvinoratidza kuti vari kuona sarudzo, vari kuongorora sarudzo vachange vachizvinzwa. Vamwe mapato anopikisa ava vari kurohwa vachange vachizvitaura, zvoita kuti sarudzo idzodzi dzinotarisira kuti dzinge dzichiisa nyika pane chimwe chinhano, dzinozobuda zvakare dzakasviba sedzimwe sarudzo dzemakore apera.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa amai Cherith Charamba kutinzwe divi ravo panyaya iyi, asi mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vakati mapurisa achasunga vose vanoita zvemhirizhonga pamberi pesarudzo dzemwedzi uno vasina wavanotya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Munyori wezvemutemo muZANU PF vari nhengo yeZANU PF Politburo vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti vari kukashamadzwa nekuchema-chema nezvesarudzo kwemubatanidzwa weMDC Alliance nemamwe mapato anopikisa, vachiti vanopikisa ava vari kutya kukundwa musarudzo. Mapato anopikisa ari kupomera boka reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC mhosva yekusafambisa gadziriro resarudzo zvakanaka, zvikuru panyaya yegwaro revavhoti iro rinonzi harina kunyatsopepetwa. Ngatinzwei hurukuru yaitwa navamangwana naBlessing Zulu weStudio 7.
Hatina dambudziko ratati taona so far, zeki iri kuita basa rayo zvakanaka. Isu takati kumapato anotikwikwidza especially kuMDC tava nemakore mana tichisangana nguva nenguva tichiti ngatitaurirane pane zvamunofunga kuti zvinoda kugadzirudzwa, asi vaakuunza madhimazi matsva tasara nenguva pfupipfupi kuenda kumaelection. Madhimazi avasina kumbounza pese patachikurukura nhaurwa dzokuti sarudzo dzichaitwa sei. Ini ndini ndachitotungamirira bandiko reZANU PF kumanegotiations ese atanga tichiita. Zvavaakutaura iko zvino hazvina kumboiswa paagenda yemisangano yedu. Vaakuda kungotsvaka mareasons okuti kana vazodyiwa maelection vagoti apa paine zvakati nezvakati zvisina kunaka. Hatina chatinoona chatinoshora pamashandiro ari kuita zeki basa rayo.
Vari kutika zvimwe zvacho hazvizve kuti zvitsva, asi kuti zeki iri kuramba kuzadzikisa zvainenge yataura. Vari kuti hapana voters roll rebiometric riya rine mifananidzo yevanhu, vachitiwo pavakaenda kunoona kwaidhindwa mapepa vakangoita zvekunongedzerwa havana kusvika kana padhuze.
Vakati vanda kuona kuti mapepa ari kudhindwa kupi, havana kuti vanoda kudhinda iwo mapepa, havana kuti vanoda kupinda murumu muri kudhindwa mapepa. ivo ndo vane dambudziko. Isu tinongoti tipei mapepa tivote, ndo vari kutoti kune zvoguna kuitwa kwai injino guna kufamba. Handambozinzwai kuti munhu aisa paMDC FBI yofamba yoenda paZANPF. Takatipei umboo tionekwa zvakamboitika. Zvino vanhu vari kungotya kudyiwa vasingazivi kuti election haihwiniwi nokunetsana nezek. Election inohwiniwa nokukambeina namapolisi anotambirwa navanhu. Ngavaunganidzewo vanhu sezvinoita baba vamunangagwa. Ngavaunganirwewo navanhu vachidiwa navanhu. Kana vakadiwa navanhu zviva vanohwina. Kunetsana nezeka kunoita kuti vahwine election. Madhimanzi avainawo avari kuita ese hakuna kwakandakambonzwa kwanoitwa pasi rose rinoita maelections nguva nenguva. Hakuna madhimanzi akaita saiwayo. Zvakufanana nokuti uda kutamba bhora uda kuzvidzira pitwe iwewe. Ngavagutsikane kuti zeki inoita basa rayo rayakapuwa nomutemo. Ivo vogadzirira nokunokambeina kana vachihwina vohwina.
Vamwewo vari kuchema-chema saana mai mujuru nemamwe mapata aya kuti vanenge vari kutyisidzirwa nevatsigiri vezanupiefu kana vaitsvaga rutsigiro. Ichokwadi here ichi?
Hatina kumbotambira maripoti akadaro. Mapurisa aripo, vezeki varipo. Hatina kana kumbodaidzwa nemapurisa kana kuzeki kunzi uyai muone zvaita vanhu venyu vavhundutsira vanhu vekwana mai mujuru. Hatina kana shungu nokunetsana navanhu vasina vanhu izvo. Zviri kungobuda pazvivhitivhiti zviri kliye kuti vari kuita vanhu vokutsvagidzira kunoti kana voda kutoadhiresa vanhu vondoita sevachaunganidza vakomana vemombe nokushaya vanhu vangavateerera. Saka hatina shungu nokunetsana navanhu vakadaro.
Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave my flag and count all the reasons we are the champions. There ain't no turning back. Saying,
tombotarisa zviri kuitika kumutambo weFIFA World Cup kuRussia. Brazil yakakwanisa kunge ichipinda mumaquarter finals emakwikwi aya ari kutambirwa kuRussia mushure mekurova Mexico 2-0 nezuro. Mune mumwe mutambo wakatambwa nezuro, Belgium yakarovawo Japan 3-2 kuti ibatane neBrazil, Russia, Croatia, France neUruguay, idzo dzakabudirira kupinda maquarter final emutambo uyu. Nasi England iri kusangana neColombia, ukuwo Sweden ichirovana neSwitzerland mumitambo yeGroup of 16 yekupedzisira.
Gumberi Gumberi Chaniwana Chaniwana Chaniwana
Military Touch
Chende
Nzwisa yekambo chengetedza kubva kuna Ja Prazer. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, asi tomutarisa misoro yenhau zvakare. Bato reMDCT inotungamirwa namuzvari Tokozani Kupe rinoti rave kukwira kumatare kuti ripiwe iro mari inoita $1.8 million yakabva kuhurumende yakapiwa kubato reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa. Muzinda weAmerica muZimbabwe unotenda kuti ichokwadi kuti USAID yenge yacheka ukama nemamwe masangano akazvimirira nenyaya yekusafambisa zvakanaka mari dzerubatsiro dzaipiwa masangano aya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuoneka yane mufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndokusiyamina Gibbs Dube.